Vachipara gwaro rakanyorwa mushure mengoro yakaitwa nesangano ravo kubva muna mbudzi gore rapfuura kusvika muna mbudzi gore rino iro rakanzi Zimbabwe Transition in a Mediterranean Political Economy under Military Capture, mukuru wezDI Dr. Pesai Rwanya vati mauto akapinda munyaya dzematongerwo enyika kare uye hazvina kuvashamisa apo akazobvisa vamugabe pachigaro. Ongororo iyi yakaitwa pachibvunzurudzo vanhu vanodarika makumi mana vanosanganisira vari muchiuto muchipurisa vasori kana vaimbove mabasa aya nevakarwira hondo yerusununguko inoratidza kuti vechiuto vave munyaya dzeupfumi uye vakabata makambani nemapazi ehurumende akakosha. Semienzaniso, mauto nevasori vakazara mukomisheni yesarudzo makambani ehurumende uyewo vainge vakabata makambani aichera mangora kwamarange. Asi varohanya vati chikuru chakakosha ndechekuti zvese zviri kuitika izvi hazvibvumidzwe nebumbiro remutemo yenyika. Zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvevanhu vakabvunzurudzwa zvinoti hazvifariri kupindira kwemauto munyaya dzematongerwo enyika neupfumi. ZD inoti nekuda kwekugunun'una kuri kuita veruzhinji zvakakosha kuti mutungamiriri aripo nehurumende vaone kuti mauto haapindire munyaya dzisinei nawo.
Basa remauto ibasa rekudzivirira nyika. Vafani kuwanikwa vachiita zvematongerwo enyika vachisapota bato ripi zvavo kunze kwekuti kana varitaya mupolitics varitaya mukuita safe the country ndopavanokwanisa kudii kuzoita havo zvepolitics. Asi kana vanhu vechiuto vari mumauto havafaniri kuita zvematongerwo enyika. Saka ndo chinhu chikuru chiri kubuda chi muresearch yedu.
Vanotiwo zvakakosha kuti vemasangano anoshanda akazvimirira mapata anopikisa pamwe nevanhuwo zvavo vaone kuti mitemo yenyika yatevedzwa.
Mazimbabwenzi anofanira kubuda pachena kuti mutemo wenyika unoti chii, torespecta mutemo. Saka panofanira kuitwa madiscussions nevanotonga vana vamunangagwa vanotonga vapurezidendi izvezvi nemapato emacivil society kuti aiwa munyika munofanira kuva nemutemo. Government inofanira kuva government of laws. Kana ichinzi government of laws, ini government inoteera bumbiro romutemo wenyika kuti mutemo wenyika unoti chii.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatakura zhangazha vaudza Studio 7 kuti zvinyorwa zveZDI zvakakosha sezvo zvichipa veruzhinji mukana wekunzwisisa kuti zvinhu zviri kufamba sei munyaya dzematongerwo enyika.
Zvobatsira vanhu kuti vazive kuti zvii zviri kunyatsoitika panyaya dzemauto nevanoita zvematongerwo enyika kuti chakambonyanyoitika chii uye kuti zviri kuitirwei uye kuti kana chitarisa kuti vanhu vanozvitonga zvakanaka here kana kuti vanotongwa zvakanaka yatinoti dhemokrasi inenge yakamira sei munyika. Zvobatsira kuti vanhu vaone ruzivo nezviitiko zvesezvo.
VaColin Chibango vekuElection Resource Center vati kunyange hazvo ongororo iyi yakaitwa mauto asati abvisa mugabe pachigaro inoburitsa pachena umbowo hwekuti mauto anga agara achipindira munyaya dzevanhu. Asi vanoti zvakakosha kuti vanhu varatidze simba ravo.
Vanhu vagara vane simba ndosaka muchiona kuti even musi wa 18 November masoja acho akadawo kuti tingovapo kuti tivataridze kuti tiri kuva support. Izvozvo zvinotaridza kuti vanhu vane simba. Kana zvisina vanhu hazvina gwaro, hazvina legitimacy.
Mukuru weYouth Forum Zimbabwe vaWellington Zindove vaudza Studio 7 kuti zvichitevera kubatana kwemauto neveruzhinji pakubvisa vamugabe pachigaro vanhu vave nemukana wekuudza mauto zvavanoda kwete kuarega achiita madiro aJorjina. ZDI inoti hurumende inofanira kushandura mashandiro emauto pamwe nemamwe mapazi anoita zvekuchengetedzwa kwenyika pamwe nekuumba komiti yakazvimiririra yekuongorora zvichemo zveveruzhinji pamusoro pemauto. Sangano iri rinotiwo zvakakosha kuti vemapata anopikisa vaitewo zvirongwa zvinoita kuti vawane rutsigiro kubva kumauto pamwe nevakarwa hondo yerusununguko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.